Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaObert Mpofu pamusangano wekuziya kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia Alliance of Zimbabwe, Zimbabwe Union of Journalists ZUJ nemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Misa Zimbabwe. Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare, vaMpofu vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo, uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau.
There's never a suggestion that talks about harassment of journalists.
Hatina kumbogara tataura kuti vatori venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo.
Asi vaMpofu vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa, uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo risiri donzvo rezanupf kuvhiringidza vatapi venhau. VaMpofu vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera, vachiti nyaya yekutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva. Mumwe mukuru musangano remisa Zimbabwe vaChrist Chinaka vati nhaurirano nezanupf dzafamba zvakanaka chose, uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo.
Chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vasavatore vatori venhau sevatori venhau vasingasarudzi kuti vanobva kupi. Isuwo sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza, tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum ZINEF zvakare vari mupepeti vepanhau reSunday Mail amai Victoria Ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka.
Vane zvichemo zvenguva inazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekutora dairi, isi tikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipewo mashoko chaiyo asi hatikugone kubatai. Tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kwenge uchiita kana kuvhiringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Leopold Munende audza Studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hwezanupf hwavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo.
Vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo, nyangwewo vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana-konana nevatungamiri vemapato aya.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vati vaita chibvumirano chekuti vachaitawo basa ravo nemazvo, uye itariro yavo kuti vatori venhau vachashanda vakachengetedzwa.
Ivo vatipa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare. Vatapi venhau vachapihwa kunyange nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka.
Mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANUPF, CCC neMDC pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova, kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mifananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti MAS, ZUJ neMISA zvironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika, uye mukupera kwesvondo rino masangano aya achasangana nebato reCitizens Coalition for Change CCC pamwe neMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. Masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa, uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.